Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chivabvu 23 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvinhuve zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vadha vemwe vashayikwa vari kuNairobi vaibva kuIndia kwavanga vachiri norapwa zvinhu vazozofamba nenzira. Saka mutumbi wavo izvozvo uri kukinya asi hatisati taziva kuti uchauya rini kuno.
Mutungamiri webato rezapu uye vari mumwe vevarwiri vehondo yerusununguko vane mukurumbira munyika vadhumiso Dhavengwa vashaya. Gurukota rezvemhando dzemoto vafortune chasi vanotadza kuenda kuparamende kunotsanangura mamiriro akaita zvinhu munyaya dzepeturu nemafuta edzimotokari. MDC inotungamirwa navanelson Chamisa yoenderera mberi nekongresi yayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wezapu uye vari mumwe vevarwiri vehondo yerusununguko vane mukurumbira munyika vadhumiso Dhavengwa vashaya. Tauraishava anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avataura pamusangano wavaita nevatapi venhau muBulawayo nhasi masikati, sachigaro wezapu vaIsaac Mabuka vati vaDhavengwa vashaya nhasi mangwanani muNairobi guta guru reKenya vari munzira kubva kuIndia uko vange vachirapwa.
Vadhavengwa vashayikwa vari kuNairobi vaibva kuIndia kwavanga vachiri norapwa zvinhu vazozofamba nenzira kabva zvanzi habheta vauye kumusha. Saka vari panzira ipapo ndege yakazomira kuKenya vaifamba nadhokotera akazorealiza kuti hai havachakwanisi kuti vaendere mberi vauye kuno kuZimbabwe. Saka mutumbi wavo izvozvo uri kuKenya asi hatisati taziva kuti uchauya rini kuno. Sekuti kunogadzirwa mapepa kana munhu akashayikira kune imwe nyika vanofanira kugadzira mapepa okuti azotakurwa kuti abve ipapo auye kunoku.
Vadhavengwa vange vave nemavhiki ane chitsama vachirapwa vari kuIndia. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatumira mashoko paTwitter ekushaya kwavadhavengwa. VaMnangagwa vati vairemekedza zvikuru vadhavengwa pamwe nekurwira kwavakaita rusununguko rwenyika. Vatiwo vadhavengwa munhu akashanda kwenguva yakareba vari gurukota rezvemukati menyika. VaMnangagwa vatumira paTwitter mashoko ekurwadzikana kwavo kumhuri neshamwari dzavadhavengwa. Vachipindura mubvunzo wekuti pane rubatsiro rwange ruchipiwa vadhavengwa here nehurumende, munyori mukuru webato rezapu vaStrike Mukandla vati sebato havazive urongwa hunogona kuve hwakaitwa pakati pemhuri yavadhavengwa nehurumende. Vatiwo ivo sebato havangade kutaura nehurumende kuti vadhavengwa vapiwe ruremekedzo rwegamba renyika vagovigwa kuNational Heroes Acre, vachiti vadhavengwa vaigara vachitaura kune dzimwe nhengo dzebato ravo kuti havadi kuzovigwa ikoko. Mumwe wevaiva vakuru vakuru muZipra vaAndrew Ndlovu vaudza Studio 7 kuti nyika yarasikirwa zvikuru vachiti vadhavengwa nemumwe wevanhu vakapa gwara kuvanhu vakawanda panyaya yehondo yerusununguko.
Ndo vanhu vakavhura nzira kuziva kuti magandanga nokrosa sei. Ndo vanhu vekutanga kuhondo. Ndo vanhu vakavhurira isu vama70s kuti tizive gwara kuti hondo inorwa sei. So really at this moment death ya Dhumiso Dhavengwa nevamwe vangu maZipra I know kuti vari kunzwa kurwadziwa.
Vandilovu vati wavadabengwa menzanzo mukuru wemunhu aive nemutsa vachiti vakashungurudzwa zvikuru nehurumende panguva iyo nyika yakawana kuzvitonga vaRobert Mugabe vari panyanga asi havana kuve nemweya wekuda kutsiva kushungurudzwa uku.
Chinondifadza chinhu one kuti akasiya gwara risingaperi nhoroondo yenyika legacy yekuti you cannot cancel his name, you cannot rub his name from the history of Zimbabwe. Munhu uyu anga asingadi utsinye. A lot happened, but he never revenged. He was detained for no reason. He never revenged. He remained calm because he wanted people to live in peace in Zimbabwe.
Vadhavengwa vakasungwa pamwe nemushakabvu Lookout Masuku muna 1982 vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende. Kunyange hazvo vaive vawanikwa vasina mhosva vakaramba vari muusungwa vachishungurudzwa kusvika vazoburiswa mushure memakore mana. Mushure mechibvumirano chekubatana chakaitwa pakati pePF ZAPU neZANU-PF muna 1987 vadhavengwa nevamwe vavo pasi pamuchakabvu Joshua Ngomo vakabatana navamugabe nebato ravo pakaitwa Congress muna 1988 vose vari pasi peZANU-PF. Vadhavengwa vakaramba vari muhurumende vari gurukota rezvemukati menyika kusvika pavakazokundwa musarudzo dzevamiriri veparamende namushakabvu Gibson Swanda muna chikunguru 2000. Zvichitevera kukundwa uku vadhavengwa havana kupiwa chigaro chegurukota navamugabe. Vadhavengwa nevamwe vavo vakabva kuPF ZAPU vakazobuda muZANU-PF muna 2009 vakanomutsurudza bato reZAPU vachiti vaisawirirana nezvaitwa navamugabe mushure mekushaya kwavangomo. Muna 2008 vadhavengwa vakabuda pachena vachiri kuZANU-PF kuti vaitsigira vasimba makoni musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa muna 2008 iyo yakaona vamugabe vachikundwa namushakabvu Morgan Tsvangirai. Asi sarudzo yemutungamiri wenyika yakazodzokororwa sezvo vatsvangirai vasina kukunda zvine mutsindo zvinotambirwa nebumbiro remitemo yenyika. Vadhavengwa avo vaizikanwa nezita remadunhurirwa rekuti Black Russian vakadzidza zveusori kuRussia uko vakashanda nesangano revasori reKGB. Vadhavengwa avo vanga vave nemakore makumi manomwe nemapfumbamwe vasiya mudzimai Zodwa vana vashanu pamwe nevazukuru. Urongwa hwekuvigwa kwavo hausati hwaziviswa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Tichere panyaya iyi, mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti nyika yarasikirwa zvikuru nekushaya kwavadhavengwa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Tarasikirwa negamba, tarasikirwa neshasha, tarasikirwa nababa, baba venyika, baba vanga vasina rudzi rwavaisarudza, baba vanga vasina zera rwavaisarudza, baba vanga vasina kuti vaida uyo kana kuti uyo, vaida vese, vaida vanhu, vaitarisa zvakanakira nyika. Murume uyu anga ari akamira pachinhano, ndosaka muchiona pasarudzo vakafamba nesu tikakambe na tese vachitisidzira. Nyamba isatina kuzviziva kuti gomo rotisiyira mute kuda kutama dzanga dziri mbiro mbiro zvokutisiya honai tangomira tega hatisisina, nokuti hatine utiziro, tatine vanga vachitidzidzisa, tanga tine hwaro, tanga tine dura, tinodura ravazwa. Muti mukuru wadonha, kureva kuti mumvuri wabva. Totangira papi tichirasikirwa nemagamba akanasana baba vadhavengwa? Totangira papi ko tichirasikirwa neshasha nesirina zvemapato? Tanga tichitarisa kuti chii chakanakira nyika, tanga tichitarisa kuti chii chinoita kuti nyika iende mberi. Vakarwa muhondo yerusununguko munovaziva vainzi Black Russia, nenyaya yekuti vanga vakatsvenwa kunzvimbo zvine unyanzvi neumhetura hwepamusoro panyaya dzezvekuti vange vachigona munyaya dzezvesecurity. Saka munhu anga achitarisa pakuti pamazano, kwete vari kuZAPU kana kuti vachiita zvezipa, asi kuti vari chibwe chitedza uyezve vari shongedzo kunyika.
Saka nyika ingavarangarire sei vaChamisa?
Uyu murume akakodzera kuti arangarirwe nemunhu wese achipuhwa ruremekedzo rwatinopa kuvarume nemadzimai akarwira nyika. Akarwira nyika igamba zvisina kana nharo.
Vanga vari mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachitaura nezvekushaya kwavadhavengwa muhurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaniki mangwana kuti tinzwewo pamire hurumende.
Vadzavengwa vanga vari minister wehome affairs muhurumende yedu kwenguva yakatirebei. Vasati vava izvozvo vanga vari muri mukuru wehondo yechimurenga. Saka chizvarwa mwana wevhu ashaya. Saka nokudaro hurumende inochema pamwe chete nemhuri yekwaDzavengwa nevakavakomberedza varasikirwa. Inochema pamwe chete nemhuri yeZimbabwe. Inochema pamwe chete nemhuri yeZapu inova bato ravaitungamirira.
Iyo mhuri yavo yayambouyawo here kuhurumende kuti inge ichiwana rubatsiro kuti mutumbi wavo ubve kuNairobi uchiya kuHarare? Zviri kufamba sei? Muri kubatsirana navo sei?
VaDzavengwa vakagara vari kubatsirwa neutungamiriri hwavamunangagwa kubvira pakurwara kwavo. Pane zvaitika tingati hurumende yakaedza payaigona kuti vawane kubatsirikana. Zvinonyanyokodzera panguva yakadai ndiko kuti mhuri inyanyotaura iri iyo kuti aiwana rubatsiro rwakawana rubatsiro rwakadii pakadai. Asi chatingakwanisa kutaura sehurumende ndechekuti aiwa takaimboedza. Iye zvino izvi sezvinhu zvaitika tingangoti inhau yatagamuchira tingati 4 or 5 hours ago. Saka hatisati tanyunganidza kuti vava papi neutato wamanheru. Asi chinoitika ndechekuti vachapiwa rubatsiro rwakakodzera nokuti hurumende yavamunangagwa hurumende ine hanya especially kuvanhu vane chiremerera chakaita savaDzavengwa.
Uyo anga ari munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7. Mukuenderera mberi tichitarisa nhoroondo yavaDumiso Dzavengwa, tiri kutarisa mabasa avakaita munguva yehondo yerusununguko uye zvavakaita nyika yavana kuzvitonga. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing abata vaive nhengo yeZanla High Command vaBernard Manyadza uye vaive nhengo yeZipra vaMax Mukandla. Atanga nekubvunza vaMukandla nezvekushanda kwavo navaDzavengwa.
Pandakatanga kunzwa nguva yehondo as my commander, Dzavengwa is just a soft spoken person yauya anoda zvinhu zvorunyararo. Dzavengwa munhu uya anga akamirira vanhu. I still remember chaiko kuti munomu ari kukabhineti ikokoko kupanyaya yezinwa. Akambouza kabhineti yezinwa achiudza kuti anoda mvura yokukami jemu iye ngaanotora kapi yakaimwe iye mvura iyoyo. That showed kuti munhu angakamirira vanhu. Tinoona kuti tarasikirwa chaizvo chaizvo negamba risingatsvagi kuti anodeclarewa nani. Vese vanodeclare magamba vadiki kuna Dzavengwa. He was the only person angasara ari commander of the country. Mnangagwa akatrena naDzavengwa pasi. Mnangagwa under the command of Dzavengwa.
VaManyadza, tipeiwo pfungwa dzenyu pana vaDzavengwa. Makamboshanda navo here munguva dzehondo idzi?
Ndisiriya vedu aya. Ndoda kudai vaDzavengwa kufa kwavo, it's an end of an era, an end of an epoch. Ndikureva kuti ni he was both a nationalist, vachiruma youth kuna NDP. He was also a revolutionary, vakakireta Zipra. Ndikureva kuti inini quality yavo inoti kubvira perception kusvika unflinchingly, kuramba vari consistent panyaya dzekuti ngatichinje zvinhu muZimbabwe. Vachisenza ambi struggle tingakanga nezvemanegotiation zvese izvo vakanga vari brilliant strategist kusvika 1980 kozoita hawo mamachinations mamwe ava history yakazovaita betray. Vamwe vavaishanda navo voita ten against vabi yedu vekuzanula kwataivawo vaakutena vachiti tadhisikabva zvombo kugwai. Chaiko dhisikabva zvombo sei? Ivo vakanga vari muanga achizvidza tichitoziva patakamboita joint military council yenzikumbeya kutii navo tikaita zipa tii navo vokozonzi tadhisikabva zvombo sekuno zvakasingazive kuti vakange vaine army yavaitungamira yezipura. Anyway, that's something else. Asi ndiri kutaura kuti nini, yes, he was an unflinching revolutionary fighter. Aikwanisa kubatanidza vanhu. Izvo zvizvi pakupedzisira pavakanga vachitaura apa vakaita revelation yekuti vakanga vatobvumirana nana Comrade Tongogara kuti takuenda kunofoma ami imwe chete vari ku Lancaster vakashitaura izvaitaura kuma journalist.
Todzoka kwamuri vamukanja vamanyadza vataura nyaya yekumboshungurudzwa kwavakaitwa munguva yeguku rahundi, muchitaura navo vainzwa sei nezvakaitika mumakore aya?
Kutaura nezvake zvinotopa kurwadza, unobwasha paunotangira nopaunomufira, nokuti he was just munhu anga nefocus, munhu angachida kuti dai nyika atongwa kubva pakutanga chaiko yakatsika panyaya yedevolution. Zvakare munhu uye angakatarisira kuti deeno nyika angakagara zvakanaka, vese vakangoinda kuchiupo chemaliberators kusunungura nyika. Aizofa zvake akatambanuka kana nemawar veterans vasina dambudziko. Nomumwe munhu akaenjiniya nanomeaeti dongo nyaya yemawar veterans kuti vawane mari dzavo. Saka naizvozvo tinoziva kuti Dzavenga akaindiswa kutorongo kuchinzi angachengeta zvombo. He was just suspected kuti iye pacho zvake anogona kuzofurirana nemauto ezita kupandukira hurumende, kwete kuti akachengetesa zvombo. But he was just a humble man. Abuda haana kuda kutsiva nokuti High Court yakamuti decide kuti haana mhosva.
Todzoka kwamuri vamanyadza, tichipeta chirongwa chedu ichi, tiri kuonawo kuti zvimwe zviri kurwadza vakawanda ndezvekuti vanga vava kunorapwa kuIndia nenyaya yekuti zvipatara zvemunyika hazvina kunge zvakamira zvakanaka. Harisi dambudziko hereri kune mimi vakarwa hondo kuti zvamakarwira zvacho zvinenge zvisiri kunyatsosadzikiswa?
Kwapo ndo panonyanyisa kurwadza, nokuti honaika patakarwa isu hatina kurwira povhati hatana yei. Shuwa tenge yacho madhokuta akatemwa akawanda voenda kune dzimwe nyika. Isusu vanhu vichida kurapwa vanhu voenda kuIndia. Toita mahosipitari makuru chaizvo zvakaita vana parirenyatovaya vaya, asi haana chirimo, haana mabhandeji, haana mishonga. Zvinotonyadzisa izvi kuti nemaresources atinawo muno muZimbabwe kubvira pasunshine chaipo chaipo, upfumi hunotadza kumanejwa zvakakwana uhu kusvikira here vanhu vaakuenda kunofira kunana India, asi munyika mavo vakarwira kuti ikaisununguka. Saka izvo zvinotonyadzisa izvo kuti vadhimisa vanofanira kuve vari munhu wafa vaine bundu pamoyo.
Vaive nhengo yeZanu High Command vaBernard Manyadza vachitaura vari parunhare vari kuhwedza. Manzwawo zvakare kubva kuna vaMax Mukandla vaive nhengo yeZipura. Vaviri ava vanga vachitaura muhurukuro yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chasi ava vanga vakatarisirwa kuzivisa paramende nhasi mamiriro yakaita zvinhu munyaya dzemafuta ekufambisa, vatadza kuita izvi sezvo vasina kuenda kuparamende uye hapana chikonzero chapiwa. Godwin Mangudla anotipa nyaya iyi.
Nezuro vanotungamirira basa rehurumende muparamende, zvekare vari gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi, vakazivisa nhengo dzeNational Assembly kuti vaChasi vainge vari kugadzira gwaro ravange vachifanira kutura mudare iri nhasi, asi vatadza kuita izvi. Mutauriri wedare iri vaJacob Mudenda vakarambidza nhengo dzedare iri kuziya nyaya iyi vachiti izvi zvaizoitwa mushure mokunge vaChasi vatura gwaro ravo. Vachinyora padande mutande ravo reTwitter nhasi mangwanani, vaChasi vati nezuro vakaita musangano nemakambani anotengesa mafuta aya pamwe nekambani inoona nezvemashandiro avo yeZimbabwe Energy Regulatory Authority, vati pamusangano uyu vakaudza makambani aya kuti anofanira kutevedza mutemo osiyana nezvechizivano pamwe neuori, uye vachatora matanho akaomarara kugadzira zvinhu muindastri iyi kana vanhu vasingade kutevedza mutemo. VaChasi nemamwe makurukota akawanda ehurumende vatadza kuenda kunopindura mubvunzo mudare reSenate, izvo zvaita kuti vange vakabata chinzvimbo chemutungamiri wedare iri vaMike Nyambuya vazivise kuti vachamhangara nyaya iyi kumutungamiri wenyika. Vachitaurawo muSenate nhasi Senator Simon Kaya Moyo, vanhu vezvakare mutauriri webato reZANU PF vati makurukota ehurumende haasi kupa mhinduro dzinofadza mudare iri. Vati zvakakosha kuti makurukota ashande zvakanaka nehurumende kuitira kuti nyika ifambire mberi. Munemo Nyaya, mukuru wekambani ya Zimbabwe Broadcasting Corporation va Patrick Mavura, vaudza komiti yeparamende inoona nezvekuburiswa kwemashoko kuti vanhu vakawanda munyika havasi kubhadhara marezinesi ematerevhizheni nemaredhiyo nekuti vanoona sekuti zvirongwa zveZBC ndezvemhando yepasi pasi uye hazvienderani navo. Vati dai vanhu vachibhadhara marezinesi avo vangadai vachiwana mamiriyoni mazana maviri nemakumi maviri emadhora pagore, asi pari zvino vari kuwana mamiriyoni gumi emadhora chete. Mukuru weMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vatavani moyo vaudza Studio 7 kuti zvataurwa navamavhura hazvishamisi uye ndosaka vachigarotaura kuti mashandiro ekambani iyi ngaashandurwe kuti iite zvido zveveruzhinji. Vamoyo vatiwo michina yeZBC yaora, ndosaka masaisai ayo asingasvike kunzvimbo dzese munyika. Vamavhura vazivisawo kuti vari kugadzirira kuvhura mamwe materevhizheni matanhatu apo pachatanga chirongwa chedigitalization. Vati vanhu havafaniri kutombotya kuti ZBC ichatadza kuwana zvekuburitsa mumaterevhizheni matsva aya, vachiti vakatonyurirana zvibvumirano zvekugovana zvirongwa nenhau nedzimwe nhepfenyuro dzemusadic nepasi rose pamwe nezvikoro zvepamusoro zvemuno zvakaita seGreat Zimbabwe University iyo yatove nedzimba dzekutepfenyura. Mukuru anoona nezvenhau nezviri kuitika panguva ino vaGilbert Nyambabvu varamba kuti ZBC inoburitsa nhau dzayo yakarerekera rimwe divi, vachiti vanoita basa ravo pachena. Asi sachigaro wekomiti iyi vaPrince Duveko Sivanda vaudza vakuru vakuru veZBC kuti zviri pachena uye pane umbo hunoratidza kuti ZBC inoita basa rayo ine divi rayakarerekera uye isingape vanhu vese mukana pane pfenyuro dzayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Varwiri vekodzero dzevanhu vashanu vakasungwa vakapomerwa mhosva yekuronga zvekupidigura hurumende mushure memusangano wezvekodzero wavakapinda kuMaldives sondo rapera, varambirwa chikumbiro chavo chekuti nyaya yavari kupomerwa iraswe. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitora mutongo wavo, mutongi wedare raMajor Street vahosiya mujaya vati pane hukama pakati pevasungwa nemhosva yavari kupomerwa, kunyange hazvo vasina kupa zvikonzero zvokuti sei vadaro. Zvisinei nemutongo wavatura wekuti vasungwa ava varambe vari muusungwa, vamujaya vashora hurumende nekutadza kusvitsa umbo hwakati tsvikiti hunoratidza kuti pane fungidziro inonwisa mvura yekuti vasungwa ava vakapara mhosva yavari kupomerwa. Rimwe remagweta evasungwa ava vaJeremiah Bhamu vati vashamiswa nemutongo waturwa nedare.
Mutongo wapiwa nedare, saka tinongotambira sezvauri, asi hatina kugutsikana nekuongororwa kwaita nyaya iyi. Saka tichatora matanho ari pamutemo kuti tigadzirise patina kugutsikana napo.
Vatatenda mombe yarara nevamwe vavo vanoti vanyasha Frank Mpahlo, vaGeorge Makoni, muzvare Farirai Gumbonzwanda navagamuchirai Mukura vakasungwa mushure memusangano wezvekodzero wavakapinda kuMaldives uko kwavanonzi vakanodzidziswa nzira dzekupanduka hurumende nevesangano rekuSerbia rinodaidzwa kuti Center for Applied Nonviolent Action and Strategies. Hurumende inotiwo vasungwa ava vakadzidziswawo kushandisa futi diki nzira dzekusasungwa nadzo panguva yekuratidzira pamwe nezvechitororo, asi vasungwa ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi. Mutongi wedare ati vasungwa ava vadzoke kudare musi wa 6 Chikumi. Mune imwewo nyaya, MDC yava Nelson Chamisa inoti iri kuenderera mberi nekongresi yayo zvisinei nenyaya dziri mumatare. Izvo zvinotevera chikumbiro cheimwe nhengo yeMDC amai Maureen Tawenga chekuti kongresi iyi imiswe pamwe nemutongo wakaturwa nedare repamusoro svondo rapera wekuti MDC inofanira kuita kongresi yechimbi chimbi. Pataenda pamhepo, nyaya yakakwidzwa kudare namaita wengwa yekumisa kongresi iyi yanga yaraswa nemutongi wedare repamusoro amai Edith Mushore ichinzi haisi nyaya inganzwikwe nechimbi chimbi. Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti hapana chinovatadzisa kuti vaenderere mberi nekongresi yavo. Congress ye MDC iyi iri kuitirwa kugweru vachamisa vakatarisirwa kusarudzwa semutungamiriri webato kunyange hazvo vamwe mu MDC vachiti pane zvakawanda zvisina kufambiswa zvakanaka zvichitevera kufa kwava Morgan Tsvangirai avo vaimbotungamirira bato iri zvinosanganisira matorero akaita vachamisa utungamiriri webato iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Kuoma kwezvinhu munyadza zveupfumi kunonzi nevagari vekumaruwa vakawanda kuri kuwedzerawo matambudziko avo sezvo kazhinji vachizomanikidzwa kutenga zvinhu nemitengo iri pamusoro zvakanyanya. Semuenzaniso, kana mafuta ekufambisa dzimotokari akakwira mutengo, vezvitoro zvekumaruwa vanonzi vanobva vakwidzawo mitengo yezvitengeswa zvavo vachipa zvikonzero zvekukwira kwemafuta. Izvi zvinonzi zvave kuita kuti vakawanda mumaruwa vamanikidzwe kusunza zvavanoda zuva nezuva zvakaita sesipo, shuga, mafuta, munyu nezvimwe vachishandisa chibage kana zvimwe zvirimwa zvavanenge vainazvo. Asi vamwe vanoti izvi zviri kuitawo kuti vagari vekumaruwa ava varasikirwe nezvirimwa zvavo sezvo vari kuvatengesera ava vari kuzotenga nemitengo iri pasi. VaAlbert Gore Musandu vekumuzvezve kumhondoro ndemumwe wevagari vekumaruwa vave kurarama nekusunza. Vagore Musandu vanoti vari kumanikidzwa nenhamo kubhadhara bhagidhi rimwe chete rechibage kuti vawane semuenzaniso makirogiramu maviri eshuga. Ngatinzwei vachitsanangura.
Kuzvezve kwatiri zvinhu pari zvino takutopona nekuita butter trade nechibage chatikarimawo. Chibage chacho chatikarimawo chishoma, saka zvinhu hatichakwanisa kuzvitenga necash, saka takutotengawo nechibage.
Chii chamunee muchitenga nechibage?
Tikachitenga shuga neflour nesipo, tingangoti mabasic commodity vatinenge tichitengawo ekukwanisa kuraramisa mhuri pazuva.
Saka munee muchitenga kunani? Kune vezvitoro here kana kuti kune vanofamba vachitengesa?
Kune vanofamba vachitengesa, zvekuti kune vezvitoro pari zvino shuga pari nhasi iri kuita $8 mashopu edu. Saka kune avo bhakidhi rimwe chete riri kuita 2 kg pane vari kubva kutaunwa izvaizochinjisa.
Saka imi munozoziva sei kuti bhagidhi ramamupa riri kuita mutengo uri pasi pane kunge dai maenda kotenga kuchitoro?
Pari zvino kamiriro kazvikaita kuti ndiende kutaun kwaok kunotenga kwaokeka, zvinhu zvakatondiomera, ndotoona ndotobvisa imwe mari futi kuti ndiende kwaok. Saka ndotongoti munhu auya panopamba bheta ndiri kuita sei, ndikotambira zvaanazvo, ini ndogara panopamba zvangu nei, ndodya ndiri panopamba. Saka hapasina kwandichatsunga ndienda, ndokoti zviri nani pari kamiriro kakaita situesheni yacho.
Ko, muri kudii kunotengesa chibage chenyu kuGMB mowana mari mochizonotenga kuzvitoro zvakachipa?
Kuti tiende kuGMB pari zvino chibage chacho chichiri mudura, tiringoita tichingotokonora kuti ndichiunganidze kuti chimwe chichiri chinyoro bhari chinga changoomawo, munhu akasvika shuga yapera ndorongomutokonorerawo bhakidhi, ndomupa bhakidhi iroro ndopiwa shuga. Saka chiri mudura kuti ndichiunganidze kuti chiende kuGMB haisati yasvika time yondiendese kuGMB.
Ko, zvimwe zvakakwira mitengo muzvitoro ndezvipi?
Zvinhu zvakakwira zvakaita sana 2 kg raisi yakakwira kunokuyapa $10, flour iri kuita $8, bhari sipo riri kuita riri pa $5.
Flour inenge iri makeji mangani? Raisi yamataura anenge ari makeji mangani?
Apa ndikutaura zvema 2 kg, 2 kg.
Ko, mafuta ekubikisa?
Mafuta ekubikisa pari zvino 2 liters yangaita $23, 2 liters. Kutaun iri kuita $14. Saka kuno kutingoti kana munhu umwe chete angoti ari kuenda kutaun, takutongomurayira magrocery edu ese, takutongomuunganidzira mari.
Avanga vari mugari wekumaruwa emuzvezve kumhondoro vaAlbert Gore Musandu vari parunare kwakare kumuzvezve neStudio 7. Musakanganwa vateereri kuti muchirongwa cheWomen's Round Table nhasi na8 PM tiri kutarisa nezvekongress yeMDC iyo ine vanhukadzi vatatu vachakwikwidzana chigaro chemutevedzeri wemutungamiri webato. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri webato rezapu uye vari mumwe vevarwiri vehondo yerusununguko vane mukurumbira munyika vaDumiso Dhavengwa vashaya. Gurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chassis vanotadza kuenda kuparamende kunotsanangura mamiriro akaita zvinhu munyaya dzemafuta edzimotokari. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mina nitungamiri Nkomo.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.